Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk on Wednesday, December 31st, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gift Dube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we want to talk about your perspectives for the year 2014.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Studio 7 goes out to Zimbabwe, 101.9 medium wave frequency, and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
That there is the music from Thomas Mapfumo, Hurricane Hugo, Mkanya Mapfumo. It's from his album that will be released in January 2015. It's called Danger Zone. I think it's a special dedication to my good friend Blessing Vava, a diehard Thomas Mapfumo fan.
In fact, I gave you this CD, right? You must acknowledge some of these things, because you know, I'll take you to my lawyer.
Okay. I got it from Gibbs.
Yes.
Ketis of Mapfumo's marriage.
Confirmed.
Yes.
So, let's proceed.
Indeed. So, thank you so much for joining us, Zimbabwe. And tonight, we just want to talk about 2014, your achievements, your failures, and, you know, all those issues. Of course, today we have an in-studio guest that is Chiedza Gadzirai. She's an Atlas co-fellow here in Washington, D.C. I understand she'll be here for about a year. Good evening, Chiedza.
Thank you for having me today.
Thank you so much. If, of course, you can speak up, otherwise the listeners will not be hearing Chiedza.
Thank you very much. Thank you for having me here.
Gibbs.
Yeah, before we go further, can you just tell us, you know, what are you doing, really?
Oh, I am on a fellowship. Mm-hmm. It's called the Atlas Core Fellowship. And so this is a fellowship where leaders from non-profit organizations from all over the world come and serve in the United States. For a period of time, it could be 6 months, it could be a year, or it could be 18 months. Mm-hmm. My fellowship has been for a year. It will be for a year. I have 4 more months to go. Mm-hmm. So I've been here for quite a bit now. And, well, my expertise really, what I'm really training more on is administration, management, mm-hmm. and finance and accounting, basically.
Wati, wakao ya kuno, ne chirongwa icho chiche Atlas Corp uchiti we wanga uchita zvidzidzo kana kuti tingati zveaccounts ungati zvizvauri kudzidza kunoko.
Zvandingati ndiri kudzidza kumanager company kuti kana vanhu vachishanda vanenge vachifanira kushanda sei zvakafanira zvinhu tingati zvingangove zviri basic kana mameetings anofambiswa sei kana tiri kutarisa organizational structure inonyatsoshanda ndeipi kana tichitarisa vanhu vanoripota kunani zvichifamba sei maday to day runnings of an organization how best can you get maximum productivity from vanhu vanoshanda paorganization.
Saka tingati gore ra 2014 zvanga zvichifaya.
Aiwa, for me ndingati zvanga zvichifaya.
Manje Chiedza Chindex is zero. So I say was the isn't was some of the sige sicela abantu ukuthi bese ifonele khona manje 001-202-619-2077. Yeah, phone khona manje stokeni zulukandaba. Ubufuna ukukhuluma ngesiNdebele?
Hi. I can understand what you're saying, but ngiyakhuluma
ambitious. You're far much better than this.
Oh, is it? Is it?
Mina ngiyakhuluma.
Oh yeah.
Yeah.
That's all.
Ngiyakhuluma.
Do you have anyone on Facebook?
Yeah, on Facebook, I think we've got several people who are actually sending messages. We've got Owen who's saying, "How can I join you?" Right, on Live Talk, what you can do is, Owen, right now, call us. Here's the number, Owen, so that you can discuss issues with us, you know, issues to do with 2014. So the number is 001-202-619-2077. Or you can send us a text message right now, Owen, using WhatsApp. The number is 1-202-465-0318. I hope you got that number, Owen. 1-202-465-0318. We hope that Owen is going to join us very shortly. Mm-hmm. Then I've got a message from Temba Nyanga who writes, there was zero improvement in the country. Mm-hmm. How can we improve if we are oppressed by some people who are supposed to protect us? We're better off in the 1970s and 80s and not now. Ours is a never-ending suffering. Mm-hmm. The reason is that we're just being dragged around by people who don't know what they're doing. And then I think we've got Blessing Dube, mm-hmm. who writes, there were no achievements because we are all jobless. Almost all of us are jobless. And our freedom is suppressed. Mm-hmm. Mm. What do we have on WhatsApp?
Yeah, we have several messages on WhatsApp. Of course, the yekutanga inoti ndingafara mukaverenga tsamba yangu ndinoda kuwadzisa muri yose yekwa mashonga nyika iri mubhuku rekwa Kadzunge ndichiti Happy New Year. Ana kutipa zita rake mwanoti, hi, I'm Tinashe, Changirai in Mbuera, and I would like to say Happy New Year to everyone. And of course, I will be going to church. May the Lord be with us in 2015. Happy New Year. And then Jacob says, I wish all Studio 7 workers and listeners a prosperous 2015. Thank you, Jacob. And then another listener, I don't think there's a name here, but he or she says, Tim, wish you a prosperous new year. Greet my fellow Studio 7 listeners, Mugogo Andrew, well wish Zihapa, Oliver Zembe, and Vadzimai, wish them a blessed new year. Mm. Then we have another message, and it reads, hi, just want to say Happy New Year, Zimbabwe. I love you all. Be blessed. I'm Michelle Munashe, Zengeza 4, and I hail from Kwekwe. Lots of love. Love you all. May the Almighty bless you. Stay blessed. Wish you a prosperous new year. I just want to say Happy New Year to everyone and to all St. Patrick High students. Venge says that this year my only achievement was to be able to buy a car from Japan, which I can now use to travel with my family. But overall, it was a bad year. Being a civil servant, I'm still to get my bonus, and it doesn't look good for next year. Mm-hmm. He said he only managed to buy a car from Japan. It's quite an achievement.
That's a big achievement. I mean, if you can buy a car from Japan, I can't even buy one here, no?
Indeed, I know. I
so
know.
It's a problem, right?
A big problem. Okay.
I think with my kind of misery, we need music. Right?
Oh, indeed, yeah. Indeed. Of course, that's there is the music from Kelly Kumalo. She is a brilliant, brilliant artist, and unfortunately, she lost her boyfriend, the former South African goalkeeper, Senzo Meiwa.
Very sad,
very sad indeed. Senzo Meiwa, of course, was shot in Johannesburg, and those who allegedly murdered him are yet to be apprehended. A sad story, but of course, Kelly Kumalo is a brilliant, brilliant musician. Regatiende kumterere ndo kutanga mkoma Peter Moyo Magadi. Magadi.
Kirinane Magadi.
Ah, isu tinotamba muri kupi mkoma Peter?
Kirikuma chai.
Eh, kuri sei hako?
Ah, kurinane, kwanza ndizo kwa America.
Ah, ndizo zvose mutowa kumwaka oma kumwe munyoro.
Ndizvozvo.
Mukatudza kuti zvava zvakamira sei mugore
ra2014. Zvairema, zvairema.
Chii changa chichinetsa?
Kurema kwazvo ndokokuti munongozivawo kumabasa kwakusina. Especially kana vanhu vasina mabasa, ndokuti ukaita basa ukatambirawo. Unochengeta vana vako. Ino kana usina chaunoita, upenyu hwairema. Kuremba chaiko chaiko zvokuti chero kupinza vana vechikoro zvazvichirema zvingaita.
Manga muchishanda here imimi kana kuti manga musasashande? Nekuti vamwe vari kushanda hongu asi vari kuti havasi kupiwa mari dzemihoro.
Iko zvatada kungotoita zvazvazvo, kungototengesa madhisikadhi chingodii chingodii, tatingachatoshandi.
Asi hapana here chimwe chete chamungati izvi zvanga zviri nani kunyangwe hazvo zvinhu zvanga zvakaoma?
Chingazi chachiri nani ndicho chino chokungoti kana munyika musina hondo. Hondo specially hondo civil war kana ingava hondo yepfuti ndeingangova ingangonzi ndo zviri nani muZimbabwe, but zvimwe zvose I cannot comment. Nokuti unogona kufambawo madire uchifambawo paunodiravo hapo. Security zvayo iyoyo hayo ingangoti ndoyoga inZimbabwe yatingangoti to the maximum ability yeZimbabwe chete.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Peter. Tichivimba kuti munyika mucharamba muine runyararo, nekuti ndo zvatinoshuvira tese.
Ichocho choga ndo chatingangoti dei chiripo kwazoitawo pabasa nokuwanawo mari dzedu nokuti vanhu vashande, zvimwe zvingatinakira.
Pane vamungade kumhoresa here tisati taenda kwamawaterere?
Ndoda kumhoresa mbuya mainono, mai Maki, mai Fiona, mai Vikita navamwe vose vakarindira gore dzakuno kwamushaya munda.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Tichivimba kuti vari kuteerera. Hapana ari padhuze?
Vari padhuze varipo.
Vanonzi mai ana?
Vanonzi mai Vhiki avo.
Unzai titaure namai Vhiki, nekuti baba vanga kubate kafoni vega. Ngavamboe mai Vhiki.
Mai Vhiki, paiuya ndikumhorosei.
Magadii mai Vhiki. Kuno kustudio 7. Rangariri sei gore ra2014?
Aiwa, gore ranga richirembe kamwe richirerukawo.
Panga pachinyanyoremba ndepapi?
Halo,
ndepapi panga pachitiremei?
Panga pachitiremei ndepekuti yadi kusapota vana vekuchikoro. Panguva yamai kundikanawo muchiwandirwawo, isi kuti tizobatanidza vanhu tindanyazvoobhalanza zvakanaka.
Zvakafambawo?
Halo.
Zvakafamba ndezvipi?
Zvakafambawo risati kumagadheni kwataitawo zvataita nemaoko zvaitiitawo kuti tazona kufambawo tichitengesa tiwanawo kutenga zvidoko zvakaita samabhuku nechikafu chevana.
Aiwa, tinotenda zvikuru mai Vhiki nekupinda muchirongwa chedu, tichiti muve negore dzva rakanaka. Tinotenda zvikuru. Of course, that was Mr. Peter Moyo and my Vicky. Of course, Mr. Moyo said it was a tough year, but at least there is peace in Zimbabwe. That is something that he holds dear. And he says at least you can move around. You know, there's no civil war. And then with my Vicky, who was saying it was tough because of the economic situation, especially trying to raise money for school fees. But of course, she's an enterprising woman. She said, you know, we're doing gardening, and at least we're able to assist the family here and there, Gibbs.
So let's go back to Chiesa just a little bit. Tell us, what were your achievements 2014?
I think coming for this fellowship was an achievement for me, because it wasn't just getting on the plane and coming to the States. I had to go through a rigorous application process. It wasn't easy, and that was in 2013. So one of my resolutions for 2014 was to make sure that I nailed the interviews, the essays I had to write, so that I could get this fellowship. So I could say that that's one of the achievements that I made. Coming here wasn't as easy, and so that was one of them. And I think being here as well, making sure that I've tried to learn a lot. I'm hoping that when I go back to Zimbabwe, I can implement Zanda Dzidza Kunoku, and making sure that I can also improve my own organization back home. So being here, coming here was one of my resolutions for 2014, and I'm glad I achieved this resolution.
Perfect. Gibbs, very great. Yeah. So ubona ngazani wena ongathi wakwenza wabona ukuthi lapho uchaye khona eqoqo kwini? Kodwa bona zani ukulwa kwabo konoku kuyaphela njani baba Hloko?
Kuzima kids ukuthi angithi bathi bona wazi ukuthi ngakubona ukuthi kusuka kuphinde la mani ngoba kuzima mani ngoba the kiko be dying was very dangerous kids.
Ya nyakuza kukhulu bengelela ke obathandayo baba Hloko.
Hayi, okokuqala ngiyaqala ngokungelela nje unkosikazi ekhawudi bhabi lengane egidi ehlezi ematopi ezinabeni yezinleli wabo ngiyongizalayo ya
ye abantwana phela ungabakhohlwa Hloko
ya isemoto eziziyadumisa ngoba omnani besembingelela nje bonke engisebenza labo omambo labomsekeli kanye labodangala lapha kanye nje bonke labosterema yekugcina ngo
yebo kambe siyakuzwa kakhulu mnumzana Hloka, uyayithanda u Meet Me in Zimbabwe ingoma leyana?
Ngiyayithanda kakhulu kids.
Lamhla ngiyakuthembisa niza kutshayela loba kanjani ngiyakutshayela
hayi ngiyabonga kids lami nje okugcina ngidumise lalo bonke njalo esitudio sezenithi hayi ngiyabonga umsebenzi enisenzela wona sengathi ngiyaqhubeka njalo.
Ye siyabonga kakhulu,
siyabona.
No blessing ube sesimayila kakhulu lapha sibili. Uyabonga umnumzana ye sibonge kakhulu ke mnumzana Hloko kakhulu ngapho ke DRC utshayele kuhle ubuyele kuhle njalo eZimbabwe.
Hayi mbongile into
nje. Ya sibongile kakhulu. So he's saying that there was nothing good in 2014. All the money that he was getting was channeled towards his kids, which is very good. Mm-hmm. And then he says the coming year could be tougher.
Mm-hmm. Mm. I know, but back in our days when New Year was still New Year and Christmas was still Christmas, it was incomplete without the music of the late Paul Matavele, Dr. Love.
That's it.
Do we have the song?
Yeah. Oh, yes. Oh, excellent. Yes.
The late great Paul Matavele there. Zvamurimi munokombrena.
People complain, right?
Indeed. Regatende kuvateereri tinoimba hapana ari kukomplena. Tina vamoyo makadiva moyo.
Ibo makadiva zveri.
Aiwa isu tiri nani vamoyo muri kupi?
Ndikwane mangwe Gokwe.
Kwane mangwe kuGokwe, kuri sei kuGokwe?
Ah, mvura iri kunaya.
Kuchiri kuri madonje here?
Achari mine kuti mari yacho hai.
Mari yacho.
Mari yacho 30 cents. Sika kwari kana bodhere kokora.
Aiwa. Aiwa, icho kwadi. Asi vamoyo, mukatudza kuti zvakamira sei muna 2014.
Hai, gore ranga rakaoma zvikuru.
Mhm.
Zvokuti kana kuwana dhora kugaisa chairo kana kutenga munyu we 5 rand, wanga uchoshaiwa.
Mhm. Ko pane pane zvimwewo here zvanga zviri naniwo zvamakakwanisa kuti munge muchiitawo muna 2014?
Mungoitawo magarden muchingorima murivo muchididi ndozvoitita kuti tirarame.
Vana muri kukwanisa yekuti vaende kuchikoro muchishandisa mabindu enyu?
Kuchikoro havaindi nokuti mari yacho inenge ichidiwa ikoko inoshayikwa.
Mari shoma. Ko zvinombonza vadzingwe vasina kubhadhara fees vari kudzingwa?
Kungotaura chete vana vari kudzingwa.
Asi pane vamwe vamungade kukwazisa here vamoyo?
Variko ndinoda kufarisa Moses Mashisha, Bernard Magondo, Amos Naftari, zvikuru inimi variko komutipawo nhau dzechokwadi kuzvinoitika kuno kumusha kuZimbabwe.
Aiwa, tinotenda munotipa samanyemwe.
Ine munoita basa nemazvo chaizvo chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamoyo kana muchiteerera tichi.
Mwari vakutungamirirei, vakuitirei zvakanaka Mwari ikoko, nokuti tinotozwawo tichifara tichiwanawo nharo dzechokwadi dzinotiita kuti dzimwe nguva tibotonyeuka. Asi nhamo yekuda kuZimbabwe yakaoma.
Hakuna kumira zvakanaka.
Hakuna kumira zvakanaka mwana mangu.
Aiwa, tinoramba tichinamata kuti zvinhu zvichaita nani vamoyo mugore riri kutera.
Toresa zvose kuna Mwari, nokuti kati kasaisa kuna Mwari tinoparara.
Aiwa, ichokwadi. Tinokutendai zvikuru vamoyo nekupinda muchirongwa chedu.
Mazita ndokwasai mose ikoko, ndatenda zvikuru. Rambai muchiita basa renyu zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Thank you.
Of course, Mr. Moyo is appreciating the good job that Studio 7 is doing. He's saying it is balanced. And of course, he says the economic situation is really bad and Zimbabwe needs a divine intervention.
And remember, remember, Blessing, I promised somebody a good song.
Mm-hmm.
I think I promised Mr. Hlongo and TRC, right?
Yes.
Meet me in Zimbabwe.
Yes, very good song. Listen to the music.
Let's listen to the music. I think they're getting it. Yes.
That's so special and so rare. Its history is full of mystery. I cannot tell you what it is. You can find it on your own.
Meet me in Zimbabwe. And who is the artist, Gibbs?
That's Themba Ndlovu. Themba Ndlovu used to be in Germany.
Mm-hmm.
You know, he was starting for a doctorate.
Mm-hmm.
But all of a sudden, abandoned everything and had this song.
Mm-hmm.
It's a cracker, man.
Indeed, indeed, mm-hmm. indeed. One of my favorites all-time songs.
Regatiende
kunemwe mterere. Va gogode makadi. Ah, isutiri nani zvedu va gogode. Ranga rakamira sei gore ra 2014. Rangari rakamira sei gore ra 2014?
Ah, gore ra 2014 vari kugoza mwana mangu.
Hanzinda.
Vazvikudira kuti ndinofunga. Kata. Kana uchipedza uri kunofunga kuti blogo ndinofunga mari dzekudzidzira dzakangotikwa nemadhoro okumudzwa. Ukatiti mune kumudzwa. Tinongotipira mari zvira kukwana.
Saka hanzi mwana atsva dumbu mai vatsva musana. Asi apana here zvimwe zvamakaonawo zvamakakwanisawo kuita muna 2014 vagogode hazvingaipeka zvese
chandakakonewa hangu kuakonawo kubhadharira vana mari chikoro chikosa nezvikoroti asiwo zvinoita ndaigonawo zvekuti ndaigona hangu kutendera vana vachidzika zvekuti varye nokuagonawo kutengawo
aiwa vagogode ndira kuti murambe makabata runhare tichadzoka futi kwamuri mushure memaminitsi mashoma shoma namukoma Aaron Stole kuSouth Africa ikoko rambai henyu makabata. For our radio listeners, unfortunately, it ends here. But we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And that is www.voazimbabwe.com. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned to Zimbabwe.